Nengo izvi izvo zvinotana kuitira mutungamiri wenyika vemasoni Munangagwa avo vanga vari kusero kwavo kukwekwe dzapinda misangano munzvimbo dzadzinobva. Nengo yepolitibhiro uye vari gurukota rezvemitemo vazihambe zihambe vapinda musangano kusero yavo yemabvumadzama kuzowa kwazvimba. Vazihambe zihambe avo vanga vari mukati mevanhu ndokuzopiwa mukana wekutaura vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzinyorese kuvhota nehowandu kuti vakunde musarudzo dzegore rinouya.
Kuti tiri kuda kukurudzira vanhu vakawanda kuti varejiste kunovhota. Patinoita slogan Zanzibar chairman achitaura kuti 2023 tobva tati 5 million votes. 5 million votes dzinoburiswa nevanhu vakarejistwa, hadziburiswe nemunhu asina kurejista. Kana usina kurejista, pana imbori president kuKenya kuvainzi Mwai Kibaki vaitaura zvikanzi, kana usina kurejista you are useless, wakangofanana nemunhu akafa.
Vazihambe zihambe avo vazvionera pamunhu sepodya dambudziko riri kusangana nevanhu pakutora magwaro ekuzvarwa, vanoti vari kuita dambudziko rekunyoresa kuvhota kwevanhu sezvo vari kufamba mitinhu yakareba kunonyoresa kuvhota kwamurombedzi uye vanhu vakawanda havana zvinodikanwa zvose.
The only the major problem that is there is vanhu vedu to be transported kuenda unoregistra kwamurombedzi, so the mobile registration has not been able to cover all the people. Secondly, we have a significant number of people running my challenges in obtaining my birth certificate for 12 IDs.
Sachigaro wesero yemabvumadzama vamainzi musapurwa vabvuma kuti vazihambe inhengo yesero yavo. Vamusapurwa vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havana magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuti vanyorese kuvhota.
Tinawo utongwa pana vazhinji vanokona kunoisa but vane maproblems ekuti vabereki vavo vakafa but havana access yekunoregistra. Saka chichimo chatinoita tikuchemana tikuti taitogona kuona mukana iwoyo kuti vana ivavo vagona kunoregistra because kufirwa nemubereki aisi mhosva but mwana haazive dambudziko rakaita semubereki ashaiti but akakwanisa kuita muupenyu kuti adzidza awane kuenda kune level. Saka tikuchema chichimo chekuti tibatsire ipapo.
Panyaya yekuenda kumapazi epasi kwaitwa nenhengo dzezanu PF mutevedzeri wemutauriri wecitizen coalition for change kana kuti CCC vaostarosiziva vanoti zanu iri kutevedzera zvakaitwa kubato ravo sezvo ivo vakatotanga kare kuenda kumabranch kwavo sezvo musangano uchiumbwa kubva pasi.
Isu seCCC takataura kare kuti pakufamba kwatiita mumovement itsva tinobumba musangano kubva pasi pabranch papolice station. Ndosaka vezanu vaona kuti ngatiendei kumasero nekuti tinenge tivachungamidza in terms of nyaya yemabest strategies panyaya dzematongero enyika, in terms of mabest strategic intervention panyaya dzematongero enyika, in terms of the strategy yekuorganiza nekumobilisa vanhu. Saka tivanenge vachiteera kuti tiri kuda kuita sei kuti vanzwisise kuti ndo nyaya dzinodiwa, ngavaende kumabranchi vanzwisise kuti politics dziri muvanhu. Politics ndedzekuti tichinje upenyu hwevanhu, asi isu tetiri kumberi munozviziva.
Mapato akawanda zvematongerwo enyika ari mubishi kuvandudza mapazi emapato avo pamwe nekutsvaka rusigiro kunhengo itsva. Bato rezanu PF rine urongwa hwekunge rave nevatsigiri mamiriyoni mashanu sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Ukuwo CCC iri kuti iri kuda kusvitsa nhengo mamiriyoni matanhatu. Apo vamunangagwa vanga vari kukwekwe vatevedzeri vavo mubato vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi pamwe nemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaObert Mpofu vanga vachitarisirwawo kunge vari kumatunhu avanobvawo. VaChiwenga vanga vachitarisirwa kunge vanga vari kuwedza vaMohadi kuBatebridge kuchitiwo vaMpofu kumatebhereland North. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.